isusu se paramendi tino zvatinoita kugadzira mutemo kumirira vatinenge vatisarudza kumushauko then kuti tinofanira kunge tichiita oversight pamagovernment activities kana magovernment ministries and departments ndobasa reparamendi iroro
ko kana paita nyaya dzeuori dzinenge dzichipomirwa vamwe paramendi haipindirewo here ipapo vatogarepi ichiona zvinenge zvichiitwa nevari muhurumende kana kuti executive handiro here basa renyu iroro
nyaya yekuinvestigator vanenge vafungidzirwa kana kuti vanenge vapara mhosva inoitwa namapurisa kana mapurisa ainvestigator vachaisa kujudhishari judhishari yopa mutongo kuti vafungidzirwa ava vane mhosva here saka vamwe vanenge vachida to like play to the gallery
sei muchidaro
pane nyaya zhinji dzinotarisirwa navazhinji kuti dei dzichinge dzichikurukurwa muparamendi vazhinji ivava havatombotauri nezvadzo basa roga ndiro kutongotsvaka zvinobetsera ivo zvisinei neparamendi saka nyaya iyi irikutaurwa navachibaya handizivi hangu kuna vazihambe handingavatauriri asi inii ndinoona sekuti haina musoro uye harisiro basa ravazihambe vazihambe ndiminista ndileader of the house muparamendi kana nyaya yatotanga kuferefetwa zvizvizvi handioni kuti parliament inofanira kunge ichipindira